This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu, gunyana 11, 2015. Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vodoma makurukota 14 asi vamwe vanoti nyika haina mari yekuvabhadhara. Mutuwini ane mukurumbira Kirsty Coventry otora imwe menduru yegoridhe mumakwikwi emaAll Africa Games. Nyika yeAmerica nhasi iri kurangarira makore 14 vanhu vanoda kusvika zviuru zvitatu vaurayiwa nematororo ayo akashandisa ndege dzaive nevanhuwo zvavo kurwisa zvivakwa muNew York, muPennsylvania pamwe nemuzinda wemauto wePentagon uri pedyo neWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisero yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe nhasi vashandura zvakare mamiriro edare remakurukota ehurumende kanove kechitatu gore rino. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vatoreswa mhiko navaMugabe ndiva Jora Mugumbo, avo vagadzwa segurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, avo vatsiva vaObert Mpofu, avo vaitwa gurukota rinoona nezvekuvandudzwa kweupfumi, vamakosini Hlongwane vanomirira mberengwa East Mparamende, vaitwa gurukota rehurumende risina bazi rarakamirira, uye vanga vari gurukota rinoona nezvekuvandudzwa kweupfumi vaSimon Kayamoyo, vaitwa gurukota rinoshanda riri muhofisi yemutungamiriri wenyika vachiona nezvezvirongwa zvehurumende kana kuti policy coordination. VaAbednego Ncube ndivo vaitwa gurukota rinoona nezvekumaruwa, uye vaChristopher Mushowe vanga vachiona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema ndivo vagadzwa segurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko. Muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwao vagadzwa kuve gurukota rinoona nezvevechidiki pamwe nekuendeswa kweupfumi kuvatema. VaGumbo vanoti vafara zvikuru nekugadzwa kwavaitwa segurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, vachiti vanzi navaMugabe vashande zvakasimba kugadzirisa migwagwa yemunyika iyo yazara makomba.
Ndotenda ndakatarisira kubasa randapiwa kuti ndiite naPresident pazuva ranhasi, ndoritarisira kuti rinobva pachirongwa chatakati Zim Asset separate kana kuti segovernment.
Vatapiwa matanga idze, avo vagadzwa semutevedzeri wegurukota rinoona nezvevashandi, vati vane basa guru rekubvisa mazita evashandi vari kubhadharwa nehurumende asi vasingashandire hurumende yacho kana kuti maghost workers.
Ni nyaya dzakawanda dzevashandi dziri ipapo iko zvino. Pane mutemo mutsva, the Labour Amendment Act yakapinda. Iyoyo tinoda kuitarisira kuti tibatsire vashandi.
Vachinga Dhuve vanomirira makoko vamuparamende vagadzwawo semutevedzeri wegurukota rinoona nezvevaimbova varwi muhondo yerusununguko. Amai Berita Chikwama vaitwawo mutevedzeri wegurukota rinoona nezveminda, vaEdgar Mbwembwe vakaitwa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika, vaOvedhimwa Mguni vakaitwa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, vaChristopher Chingosho vaitwawo mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, vaAldrin Musiwa vaitwa mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano, uye vaimbova gavhuna mudunhu reMatabeleland South amai Tokozile Matutu vaitwa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko. VaMichael Madanha ndivo vaitwa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu. Zvichakadaro, mutauriri webato guru rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaObert Gutu vashora zvikuru kudomwa kwemamwe makurukota.
zvino shamisa chaizvo kuti panguva yatiri inei yekuti nyika haina mari, nyika iri murima haina magezi, vana vechikoro more than 50% havasati vaenda kutemi yechitatu nokuti vabereki vakashayiwa mari yemafizi.
Mashoko aya atsinirwawo nemutauri weMDC inotungamirwa navawosh mencuve vakurawo nechiwai.
Tinoti kuwedzera matambudziko mukati menyika nokuti vamugabe vari kuwedzera vanhu vasina zvavanoziva, vanhu vasina zvavanogona, vanhu vane mbiri yokukonewa makore ose.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute vaProsper Chitambara vatiwo nemamiriro akaita upfumi Zimbabwe haikwanisi kubhadhara vanhu ava.
Handemuti necapacity yekuti tichibhadha vanhu isava, I think zvachoda kuitwa kutodzikisa, kutoderedza nhamba yemaministe.
Vazhinji vevanhu vagadzwa nhasi vanhu vanonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari muchikwata chezanu PF chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Kugadzwa kwaitwa vanhu ava kunotevera kudzingwa kwakaitwa vaimbova nezvigaro izvi muzanu PF uye vamwe vaive nezvigaro izvi vakafa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Bato idzva rePeople's Democratic Party rapeta musangano waro wekutanga weCongress muHarare nhasi uye rabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kushanda nemamwe masangano anopikisa muchirongwa charo chekubvisa hurumende yebato rezano PF riri kutonga pachigaro. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Ladies and gentlemen, your president, duly elected Tendai L. Biti.
Vachivhara Congress iyo yakatanga nemusi wechitatu, mutungamiri webato iri vatendai Biti vati zvakakosha kuti masangano ese anopikisa abatane kuti akwanise kubvisa hurumende yava Robert Mugabe nebato ravo rezanu PF.
Takatichirwa hondo yemaslogans, Mugabe ngaende, Mugabe ngaende, Mugabe mudenga, pasina Mugabe. Ini maone redu isu SPDP ndekuti hondo iyo yakapfuura, hondo iyo ndeyekudhara, hondo yepfungwa nawo, hondo yemazano, hondo yemapolicies.
Asi vati bato ravo richabvisa hurumende iripo zviri pamutemo uye vati zvave pachena kuti kana hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ikaramba iripo nyika haimbobudirira.
Atife takabudirira, atife takafamba mberi, as long as vamugabe nevamwe vavo vanachina masa varipo.
Bato iri raitawo chisungo chekuti mutungamiri webato iri handi anomirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika, asi kuti bato iri rinotosarudza munhu achamirira bato iri musarudzo. Mutungamiri wemadzimai muPDP amai Evelyn Muzungu Masaiti vati vari kushushikana nekushungurudzwa kuri kuitwa madzimai munyika uye vachaedza zvose zvavanogona kuti madzimai agare zvakanaka.
Saka isusu semadzimai ebato rePDP tichinhu chatichanyanya kutarisa zvikurukuru inyaya dzatichatanga kuona kuti tingaita sei kuti tisumudzire upfumi kunyanya kumadzimai.
Humwe utungamiri hwesangano iri hunosanganisira amai Lucia Mativenga vanovesa chigaro wemusangano, vasipepangomo mutevedzeri wemutungamiri webato, vaGordon Moyo munyori mukuru, mutevedzeri wavo vatongai Matutu, vaSolomon Madzore vanoona nezvekurongwa kwemusangano organizing secretary, vaJacob Mafume vanoona nezvekuburitswa kwemashoko uye vaMoses Manyengavana ndo vachange vachitungamirira vechidiki mubato iri. Kunyange hazvo musangano uyu wafamba zvakanaka, wambovhiringwa apo nhengo dzebato iri kubva kuManicaland dzaratidza kusafara nekudomwa kweimwe nhengo yedunhu iri vaJulius Magarangoma semutevedzeri wemubati wehomwe, sezvo dzange dzakatarisira kuti vachapiwa chigaro chemubati wehomwe. Nhengo dzebato iri kubva kumasvingo pamwe nevechidiki kubva kumatebeleland south north nevulawayo dzakwidzawo zvichemo zvadzo maererano nemasarudzirwo aitwa vatungamiriri pamusangano uyu, uye vakuru vakuru kusanganisira vaBiti vati vachagadzirisa zvichemo izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abatawo vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Utungamiri hwebato idzvairi raparurwa navatendai Biti haruna kunyanyosanduka. Chitarisa vanhu vanga varimo vangava vakapa vakabva kubato reMDC inotungamira navatsvangirai ndivo vatungamiri vagara vanga vangoripo saka hapana atingati masurprises aitika muleadership itsva yasarudzwa navatendai bidi asi maonero angu ndinoona kuti pashaika vakadzi vakawanda zvinova zvinhu zvinokatyamadza zvikuru nekuti bato iri rine vanhu vaitaura zvekusimudzira godzero dzemadzimai kuti aiwa iko zvimwe zvigaro zvakufanirwa kunge zvakaenzana varume nevakadzi asi tikuona kuti paingoita mazita mashomanene evakadzi vari muleadership yebato ravatendai bidi
saka muri kuti hapana zviripo apa hapana zvichanyatsochinjwa nebato iri
handioni pane zvitsva zvichabva kune bato raparurwa iri nekuti tikatarisa chero hatingati mablueprint avari kuisa mberi zvinhu zvagara vachingotaura kubva kare nakare kubva vachiri kuMDC yavatsvangirai saka handioni pane zvitsva kana kuti ndingati chero vana vezimbabwe handioni vachiita ndingati mukambiro wekuti vanofungira kuti bato iri ibato richasandudza mamiriro akaita nyika yedu ibato richabvisa bato rezanupf kubva pachigaro nekuti hapana leadership yavo pangori nevanhu vanga varipo ende hapana zvati zvachinja pamapolicies avari kutaura zvinhu zvagara zvichingotaurwa nemapato anopikisa ari muno muzimbabwe
vanga vari vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vablessing vavha vari parunare muHarare nantungamiri nkomo westudio 7 imwe nhengo yebato reMDC inotungamirwa nawoweshman ncube valionel deneka ava vanga vari munyori munyaya dzezvematunhu vanoti vabuda mubato iri vadeneka vashora utungamiri hwavancube vachiti vari kukundikana kugadzirisa matambudziko ari mubato apo kuti vanhu vanga vakawanda vabude mubato zvapa kuti vanhu vakawanda vabude mubato iri vakurudzirawo kuti vancube vasiye basa nekuti havasi kugona kutungamira asi mutauriri webato iri vakurawo nechihwai vati mashoko avadhineka haana nematuro ose vati zvose zvavari kutaura kutungana kwembudzi nekuti havana kubvira vazvitaura nguva yavanga vachiri mubato bato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai riri kuita mhemberero dzekusvitsa makore gumi nematanhatu raumbwa kunarira growth point kuchivhu mukuseya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata munyori mukuru webato iri vadouglas muonzora
kufamba zvakanaka zvikuru vanenge vachiadresa ipapo ndipresident wedu watsvangirai nevamwe vakuru veMDC asi kunenge kuine vakuru vakuru vemamwe mapato vanenge vachiuya ikoko kuzobata nesu kuzotsigirana nesu pamwe chete nevemasangano akazvimirira ega zvichisanganisa zvakare vanhu vakamirira nyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira vana britain vana america vana south africa vana kenya vana botswana malawi vanenge variko vachiona uwandu hwewana hweMDC isu sebato reMDC taakutogadzirira kutonga nokuti zanupf hapachina yaparara yatsemuka nepatatu
tiri kumbonzwawo kuti vamwe vanga vachityisidzirwa ikokoko zviri kufamba sei
hongu vanhu vezanupf vevanga vachizama kutyisidzira asi vanhu vedu vachamira semutsambangwena hatisi kuzotyisidzirwa kupemberera pato redu reMDC rinova riri kutonga mangwana rinova hurumende yemangwana ndosaka tasarudza ikoko kunharira ikoko tinenge tiriko saka vanhu vasatyisidziro zvavo isu vatungamiri tinenge tiripo MDC chaita musangano wayo mangwana
vanga vari munyori mukuru webato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vadouglas muonzora vari parunare muHarare nablessing zulu westudio 7 Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sangano runongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti riri kufara nechirongwa chesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chekuvandudza kuvhota pachishandiswa nzira dzemazuva ano dzakaita semabiometrics. Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weZesni amairinda ichipfunde vhavha.
Isi tiri kufunga kuti ZEC iri kuita the right steps in the right direction kuti vanobvunza vanhu vanhu vanofanira kunge vachidzidziswa kuti biometrics zvinoreva chii uye zvayakanakira chii kuitira kuti pange pachibuilda trust vanhu vasangoita zvokufungidzirana. Isi tiri kuti biometrics sezvisine yakanaka nokuti inobva yapa kuti ibvise masaya anenge ari voters ro anenge akawanda nepfungwa dziya dzokuti vanhu vakafa ne vachivhota musi wokuvhota. Saka biometric inenge yakanaka nokuti unozokwanisa kuti vanyatsoona kuti uyu ndirinda here achitarisa nechiso chake. Kana dzimwe nguva vamwe vanotoshandisa mafingerprints kunyatsoona kuti zvopindirana here kuitira kuti pasava nevanoita double voting.
Asi muri kufara here nematanho ari kutorwa kugadzirisa mitemo yesarudzo iyi kana kuti vanenge vari kudya manonoko?
Haanenge vari kudya manonoko. Iste chitoti dai electoral act zvese zvinenge zvakatarisirwa nezvevoter education zvatitaura kuti vanhu vange vachifundiswa zvagadziriswa tinge tine mutemo 1 nokuti iko zvino unonyatsoona kuti pane general laws poita maamendments. So why can't you just do mutemo umwe chete zvinyatsopera kuitira kuti vheki inyatsogadzirira 2018 nguva ichipo uyezve tichitarisana nemaresources mari yavanopiwa inenge inopiwa zvishoma nezvishoma kana pane bailect inopiwa vongoita opera. Saka kuti vanyatsoita basa nemazvo zvazvakanaka kuti mitemo iyoyo inyatsoitwa nguva iripo uyezve vanyatsopiwa budget zvinonyatsokwana kuti vagokwanisa kuregista vanhu nguva yayakakwana.
Mukuru wesangano rezesini amai Rindai Chipfunde Vhavha vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Commission for Refugees riri kukurudzira nyika dziri mugungano reEuropean Union kuti dzitore vapoteri vanosvika zviuru mazana maviri vari kutiza hondo kuSyria nedzimwe nyika dzisina kugadzikana. Vanhu vakawanda vanonzi vari kufira mumvura vachiedza kutiza hondo. Mukuru wemauto muBurundi, General Prime Nio Ngabo, vanonzi vapona nepaburi retsono mushure mekunge vada kuurayiwa nevamwe vanhu vanga vakapfeka nhumbi dzechiuto muguta guru renyika iyi Bujumbura. Zvinonzi pafa vanovadzivirira vana, mupurisa uye vamwe vanhu vaviri vanga vachida kuvauraya. Hurumende yeCuba inoti icharegerera vasungwa vanosvika zviuru zvitatu nemazana mashanu senzira yekupemberera kushanyirwa kwenyika iyi naPope Francis. Pope Francis vari kuenda kuCuba mwedzi uno. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaunza misodzi pamatama evakawanda apo vaitaura nezverufu rwemwanakomana wavo uye kuti izvi zviri kuvaremera kuti vopinda here musarudzo dzemutungamiri wenyika kana kuti kwete. VaBiden vaitaura nenhepfenyuro yeCBS TV. Mwana waBiden, Beau Biden, akashaya muna chivabvu nechirwere chegomarara. Muzvina bhizimusi vamutumwa mawere avo vari kunetsana nehurumende nemakambani avo avanoti akatorwa nehurumende vanoti muzvina bhizimusi wekunigeria vaAliko Dangote vanofanira kutamba vakachenjera mukudyidzana nezimbabwe. VaDangote vakazivisa mazuva apera kuti vanoda kuvamba mabhizimusi emari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora munyika. Blessing Zulu abata vamawere kuti tinzwe zvizere.
Zviri pachena pano munhu wese kuti Zimbabwe dangi ari munhu andanga ari muhospital ari muintensive care and munhu ari intensive care anozoda kuoperatwa kuti ararame and chirwere chacho hachisi kubva kumwe chiri kubva kune vanhu vezimbabwe vacho. So most of the problem iripo is self-inflicted.
Asika vamawere mukati vanhu vasaende kuZimbabwe pari zvino hamuzonzi here nevamwe hamusi kutsigira mabasa enyika kana kuti munganzi muri unpatriotic?
Anambodzi ngaasaenda, ndaangoti ngaachenjere averenge even imimi kana ukaona umwe munhu akaitwa amputated nezvina kumira mushe. You can always tell people kuti aiwe just be careful, kwauri kuenda uko kune chi, kune minzwa. Kana kune minzwa, minzwa yacho kana usingaioni imhosva yako. Kana uri bovha naubhoti ngaasainvesta, akuinvesta idecision yake.
Muzvina bhizimusi vamutumwa mawere vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7. Nyika yeAmerica nhasi iri kurangarira makore 14 vanhu vanoda kusvika zviuru zvitatu vaurayiwa nematororo ayo akashandisa ndege dzaive nevanhuwo zvavo kurwisa zvivakwa zveWorld Trade Center muNew York pamwe nemuzinda wemauto wePentagon uri pedyo neWashington DC. Imwe ndege yakadonhera mumunda muPennsylvania. MuNew York, panzvimbo yakatsakatikira vanhu vakawanda iyo yave kunzi Ground Zero, vanhu vachaungana pachiimbwa nziyo dzinonyaradza pamwe nekuverengwa kwemazita evanhu vakashayira mutsaona iye. Kumuzinda wemauto wePentagon kuchange kuchiitwawo mhemberero dzakadaro, uye chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaAndrew Chaponda, vanove munyori webato reMDCT mudunhu reAmerica, vanoti chiitiko ichi chakashandura zvikuru kudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, kunyange hazvo chisina zvikuru zvachakakanganisa paukama hwenyika iyi nevana veZimbabwe vari muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
9/11 tiyasamushure yakachinja zvinhu zviri muAmerica, including maonero nemarights evanhu, kuti kwani nyaya dzekuti munhu ainge profiled, vanhu vanotsinzira kuti vanhu vakadai ava ndo vakaipa. Saka zvakonzera zvinhu zvakasiyana-siyana zviburikidza nekuti iyo America kana ichinge ichienda kunobatsira kunzou, vanhu vanofungei, zvaitawo kuti iitewo look inside itself kuti chii chinombokonzeresa kuti vamwe vanhu vedzimwe nyika including ivavava vari ma-non-state actors vakonzere such a terrible thing like 9/11.
Asi tichitarisa panyaya yeukama hwamuri kutaura, zvinobatawo papi vana veZimbabwe vari muno muAmerica?
Vana veZimbabwe vari muno muAmerica, kana chinge tibva kunyika kwetu kweZimbabwe hatisiye unhu hwedu vatakabva nawo nekuzvarwa nawo muZimbabwe. Saka tiri vanhu vadhara vachitevera mutemo zvakanyanyisa kwatinenge tiri all over mudiaspora matirumu, especially muno muAmerica. Handina kukahadzika kuti vana veZimbabwe vana vanoteerera mutemo wenyika dzavanenge vagere. Saka naizvozvo handione isusu maZimbabweans tiri munomo, even tine matambudziko atinawo, tiri muno nokuti nyika yedu ndo yakaipa. Saka munomo takachengetwa munomo, muAmerica munomo. Saka vana veZimbabwe vese vari munomo vanoteedzera mutemo. Obviously kune vanorosuwo vanotyora mutemo, asi handione vazhinji vavo vari vanhu vakashata, asi vanhu vakai kuno kuzoriitira mhuri dzavo nekutiza umbiki ndoga neudzvanyiriri huri wekuZimbabwe pamusoro pezanupf.
Tinoonawo kuti chiitiko cha9/11 ichi chakashandurawo matarisirwo anoitwawo vanobva kunze kwenyika vachiuya muno muAmerica nehurumende yeAmerica. Zvingakanganisawo here vana veZimbabwe vari kuuyawo muno?
Tinosangana nevanhu vakawanda vanenge vachida masaira mune zvakasiyana-siyana. Handisati ndambonzwa munhu mumwe chete weZimbabwe akati ndakatadza kuona zvandaitsvaka nokuti ndakasuspekwa kuti ndingane ndiri munhu akaita.
Avanga vari vaAndrew Chaponda, vanove munyori webato reMDCT mudunhu reAmerica, vanga vari parunare kuKalamazoo kuMichigan muno muAmerica neStudio 7. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Makore 14 apfuura musi waGunyana 11, 2001, vanhu vangada kusvika zviuru zvitatu vanobva kunyika dzinodarika makumi mapfumbamwe vakafa mushure mekunge matororo apamba ndege dzaive dzakatakura vanhuwo zvavo akadzishandisa kuparadza zvivakwa zveWorld Trade Center muguta reNew York nekuparadzawo muzinda wePentagon uri pedyo neWashington DC. vakaparadzawo imwe ndege mumunda mudunhu rePennsylvania mushure mekunge vanhu vaive mundege iyi vaona kuti pfungwa dzematororo aya dzekuda kupamba ndege iyi dzakanga dzisingabvumidzi kuti vadzitambire vakarwisana navo. Pasi rose rakabva rashanduka kubva musi iwoyu. Kwete nekufa kwevanhu vanosvika zviuru zvitatu kana kuti nekurwiswa kwakaitwa muUnited States, asi nekuti chikwata chematororo chakaona zvakakosha kuparadza zvine udzamu nzvimbo dzine vanhuwo zvavo. Ndicho chikonzero United States yakabatana nedzimwe nyika vachirwisana neugandanga kwose kwose nekukurudzira utongi hwegutsaruzhinji nerusununguko pachinzvimbo chemashoko eruvengo neudzvanyiriri. Gunyana 11 izuva riri mundangariro dzedu isu kubazi reUS Department of State pamwe nezvizvarwa zvose muAmerica. Takabatana tinoremekedza varume, madzimai nevana vakaurayiwa muna 2001. Vadaro vaJohn Kerry vanove gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica mugwaro ravaburitsa. Kune vana veAmerica vari munyika nemhiri kwemakungwa, tsaona dzakadai dzinotibatanidza dzowedzera kuti tigare takangwarira uye kutisimbisa, kwete musiwa 11 gunyana chete asi kuti mazuva ose epagore, vanowedzera mashoko avo. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Munhau dzedu dzemitambo kunenge kusingadanwa anonzwa mukupera kwesvondo apa makwikwi enhabvu ekastolaga Premier Soccer League onanga kwamvura yacheka makumbo. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kunhandare yemandava stadium mangwana achange ari makuwerere apo zvikwata zviri kurwira mukombe wekastolaga Premier Soccer League FC Platinum neDynamos zviri kutashurana mumutambo wanga uri pamuromo wevakawanda svondo rose. Murairidzi wechikwata cheDynamo Tonde Rindiraya ari kubvuma kuti mutambo uyu wakaoma zvikuru, asi anoti seDynamos vanotarisira kukunda mumitambo yese yavanotamba.
Mitambo yese yatinotamba tinotarisira kukunda, tiri kutarisira kukunda zvakare.
FC Platinum iri kukwikwidza zvine mutsindo makundano aya gore rino, zvekuti mutambi wavo ari kurura Brian Muzondiwa anoti chishuo chake chekutora mukombe weleague nekunomirira nyika mucup champions league chichazadzikiswa.
Da championship kana zvazorambo zvine zvaramba but ndozvinhu zvatakanyanyotarisira but tomuzira una mwari zvese.
Asi FC Platinum neDynamos zviri kusangana zvekare svondo rinouya makundano echibuku Super Cup mushure mekubatanidzwa nezuro pamabiko akaitirwa kugweru. Zvakamira zvakadai, mumwe mutambo wakatarisirwa neveruzhinji ndeuyo uri murufaro stadium mangwana apo Highlanders iri kushanyira Harare City. Highlanders yave nemurairidzi mutsva Cosmas Tsano Zulu mushure mekudzingwa kwabongani Mafu. Mutambi Brighton Tuwaya uyo akambotambira Lancashire Steel Shabani Mine pamwe neDynamos ane chivimbo naZulu zvekuti anoti boso ichasimuka mumitambo yasara.
Unoziva mbora kambora mune time yekupika netime yekudzika form but I can assure you kuti team inopika.
Asi murairidzi weHarare City Taurai Mangwiro anoti vanofarira kugadzirisa pavari kunyanyotadza pekupedzisa mikana yavari kuwana kuti varove bhoso.
Tinoda kuti tirambe tichisenza zvakanyanya zvikuru sei nenyaya yekupedzisa mabhora iyoyo, nokuti ndoona sekunge ndodambudziko guru.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Capes United vs Buffaloes, Wawa vs Triangle, Dongo vs Chapungu, Cholocho Pirates vs Aumain. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, apo tiri kutarisa kuvandudzwa kwedare remakurukota kwaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadoma vamwe makurukota 14, asi vamwe vanoti nyika haina mari yekuvabhadhara. Kirsty Coventry anotora imwe menduru yegoridhe kumakwikwi emaAll Africa Games. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti rambai makateerera. Tiritose munhau dzechirungu.